Mangwana na kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri, chikumi 4, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti enoi musore nhau dzedu dzanhasi. Kurangwa mabasa kwevarairidzi kuchitungamirwa nesangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kunopinda muzuva repiri nhasi.
Vanhu vakatanga taura nhau isi tinoona kuti pakupera kwezuva 56% yoga yevarairidzi vekumamisha ndevanga vakumabasa. Zviri vati varairidzi vazhinji vakateerera nyaya yatanga taura yekuti ngatibhadharire kushanda tichikurukira hurumende kuti tibhadharewo muhoro unobatika.
Sangano reNational AIDS Council rinoti kushaya simba kwemari yemunyika yeRTGS zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kwakaderedza mari yarinowana kubva kumutero weAIDS levy sezvo mitero iyi yave kubhadharwa neRTGS dollar.
Tikangoti nzuzu mari yatinowana yeAIDS mari inobhadharwa rairi RTGS. Asi tikutarisirawo kuti mukufamba kwenguva sezvo vamwe vaakubhadharawo mitero yavo yematexi nemaus dollar tinogona kunge taakuwanawo imwe mari ichiuya iri maus dollar.
Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwevarairidzi vachitungamirwa nesangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kwapinda muzuva repiri nhasi. Mutungamiri wesangano iri vaobert masaraure vachiti kuri kubudirira. Vamasaraure vanoti nhengo dzavo dzingasvika zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana dzakateerera kurudziro yekuti dzisaenda kumabasa nezuro, vachiti varairidzi vasina kuenda kumabasa vanogona kusvika muzvikamu makumi matanhatu kana vakasanganisira varairidzi vemamwe masangano vakabatana navo mukurangwa mabasa uku. Varairidzi vanoti vari kuda kuti vapiwe mihoro yavo nemari yekuAmerica sezvo yemunyika yemaRTGS kana kuti bond isisina simba nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvisina mukare akamboona. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Pakuramwa mabasa kwaita varairidzi vese zvakafamba zvakanaka zvizhinji tichitarisira kutsigirwa kwakaitwa nevamwe maticha achiri nhengo dzeboka redu, tichitarisa kutsigirwa kwakaitwa chiitiko izvi nevamwe vadzidzisiwo vanodori mumaguta. Pavanhu vakatanga taura nhau isu tinoona kuti pakupera kwezuva 56% yoga yevarairidzi vekumamisha ndevanga vakumabasa. Zviri vati varairidzi vazhinji vakateerera nyaya yatanga taura yekuti ngatibhadharire kushanda tichikurudzira hurumende kuti tibhadharewo muhoro unobatika nezvati kwatochengeta mhuri dzedu.
Saka varairidzi munofunga here kuti nhasi vanoteerera zvakare kurudziro yenyu yekuti murangwe mabasa?
Vanoramba vachitoteerera nenyaya yekuti zvavasi kuzviitira isusu vari kuzviitira ivo pachavo. Munhu wese ari kutambura tese tiri varairidzi taane nguva tidzira mhepo dzezvironda, hazvisiri zvekuteerera kuti ndiani ataura, ingori nyaya yekubatana kuti tive zvinhu chimwe chete chekuti tikwanise kuita kuti tiwane mari inobatika muhomwe dzedu. Tinoona mabasa akawandisa ari kuitwa nemamwe mayunivhesiti ari kutumwa nehurumende kuti adzimaidze vashandi kuti vaongere kubasa panguva yavanofanira kunge vachimira vachirwisa. Asi nekutambura kwaita varairidzi tinoona vachiramba vachienderera mberi. Ndikona patinokurudzira kuti idai tachimbobatana nguva ino taenderera mberi tawana cheuviri kubva kune employer wedu vanoo.
Pakuratidzira ikoku ndeyapi matunhu amungati akabudirira nematunhu amungati anga akasarira nezuro?
Kubudirira kuzhinji takakuona kunzvimbo dzakaita sekunana Mashonaland, tichiona kumatebeland notsiyaka vakada kuitawo zvakatinakei. Kune kushishidzirwa kwakawanda kwatinoona kwaitawo nzvimbo dzingana Mashonaland central nekune Manicaland kune vamwe vatungamiri vedu vakadetiza munyika. Kushungurudzwa kwaitwa vanhu kumasvimba, kushungurudzwa kuitwawo vanhu even kuumba kuti takada kutaurirwa kuva chingurudzwa vachitobuda munyika chaivo kuti tigomira tigofema tione kuti vamwe zvichiketa zvakanaka asi tikuona kuti average on average vanhu vese hapana vakadarika pa70% attendance zviro tikuona kuti vanhu vese vari kuwirirana nenyaya yedu kuti taitabatana pamwe chete taita kuti tiwanewo chinobatika tisamiririre kuti timiririrwe nevanhu vamwe asi titombori vachizivisa vanoramba vachitirasira mitengo.
Munofunga kuti hurumende inotsukunyuka here ichiona danho renyu irori?
Hurumende kana iri yevanhu iine zvido zvevanhu pamwoyo inofanirwa kuti itsukunyuke, asi kana ichinge yakaramwa zvevanhu yava kuita zveumhondi zvekungoti tichatonga zvichisimba, isu hatinei nezvakawanda, tikutiwo tinoda kuti vana vedu vadye, vaende kuchipatara, varapiwo muzvipatara zvakanaka, vaendewo kuzvikoro. Vakatadza kuteererawo nhunha dzakadaro vanenge vachizorwa hurumende pakutii. Saka tikutarisa kuti kana iri hurumende yevanhu ichateererawo zvatinodi zvatinotaura, asi kana vachinge vatadza kuteerera hatigumidze nemazano ekuti tirambe tichisvukidza hana dzavo mhuri yavo kuti idzoke paumu isaiomese dombo. Vanzwisisiwo kuti vadzidzisi nemamwewo masivil servants mapurisa nemasoja anogara achivachengeta nemasiyawo anovachengeta misi nemisi vane mhuriwo dzinoda kudya. Kudya kwavo ivoko kugara kusiriko kwakakosha, asi mumwe neumwe ari menyika muno anoda kuti adyewo achirarama kuti amunge achiita basa rake nemazvo kuti nyika yedu iendeze mberi.
Nhasi urongwa hwakamira sei muzuva repiri renyu rokuratidzira?
Urongwa hwanhasi kuti tikuenderera mberi tine mamembers edu avhorendiya kutenderera muzvikoro vachitaura nevadzidzisi vashoma vasina kunge vakateerera zvatakataura kumashure. Tikutarisira kuti tichaona vazhinji vachizorega mabasa vaona vanhu vachitaura navo. Munoona kuti urongwa hwedu hwange huchinyenge mbunyikidza nenyaya yekuti isu utungamiriri hwacho nevamwe vakoranga vachiita kuti zvoende mberi ane kushungurudzwa omwe vari kuitisa vamwe vachitotiza munyika. Saka taakuona mamembers edu achiti ai kana unenge miri yevanhu hatingamiriri kuti maleaders edu apesekitwa, isu taakutozvitorawo kutenda nezvikoro.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobet masaraure vari parunare nestudio 7. Sangano reNational AIDS Council rinoti kushaya simba kwemari yemunyika yeRTGS dollar zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kwakaderedza zvakanyanya mari yarinowana kubva kumutero weAIDS levy sezvo mitero iyi yave kubhadharwa neRTGS dollar. Sangano iri rinotiwo apo dhora remunyika rakanga richakaenzana nedhora rekuAmerica raive nemari inosvika mamiriyoni 23 emadhora muhomwe yaro, asi kubva pakapesaniswa uremu hwemari mbiri idzi rakarasikirwa nemari yakawanda kwazvo sezvo rakazosara rave nemadhora mamiriyoni 5 emaRTGS muhomwe. Vakafanobata chigaro chemukuru weNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vanoti kushayikwa kwemari yekunze kuri kukanganisawo urongwa hwavo hwekutenga mishonga yemaARV yekuti vakwanise kupa vanhu miriyoni nemazana maviri ezviuru vari kunwa mishonga iyi. Asi vanoti vari kubatsirwa nemasangano akasiyana-siyana ayo ari kuvawanisa mishonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tangoti izvozvo mari yatinowana yeAIDS mari inobhadharwa iri RTGS, asi tikutarisirawo kuti mukufamba kwenguva sezvo vamwe vava kubhadharawo mitero yavo yemataxis nemaus dollars tinogona kunge taakuwanawo nemari ichiuya iri maus dollars. Patakataura nehurumende tichitaura dambudziko redu, ministry of finance or minister of finance vakatipa mari dzinenge dziripo dzinenge dzichitenga zvinhu zvakaita semishonga. Vachakuedza nepavanogona kuti mari yedu irambe ine uremu hwakaerana. Kana takati tichatenga mishonga vachinenge vachitipa mari ne1:1. Asi izvi hazvisati zvakwanisika kuitika hazvo nekuti tichikutaura navo kuti zvinofamba sei kuti tikwanise kunge tichitenga mishonga yemaARV semataurira avakapromisa kuti vanenge vachikwanisa kuti vatipe mari yekutenga mishonga yatakati isusu tichatenga senyika.
Saka pari zvino muri kutenga mishonga iyi sei tichiona kuti mari yemunyika yasiyana zvikuru nemari yekunze?
Gore rino hatisati takwanisa kutenga mishonga, tichakangomirira kuti tinzwe kuti kubva kuhurumende kuti zvicha zvichafamba sei nekuti kutaura vakataurawo asi vakati izvo ndo zvatichafanika kuita sehurumende saka takamirira kuti tinyatsonzwisisa kuti zvichafamba sei kuti tiwane mari hatisatakwanisa gore rino kuti tinge tatenga mishonga yatakati tichatenga
saka vanhu vari kukwanisa kurarama sei kuti vawane mishonga iyi
zvino izvi mishonga yatinotenda isu senational aids council notenga mishonga mishoma kana tichitarisa kuti mishonga inodiwa muzimbabwe vanhu vanorarama nautachiona saka ndingangotipa vanhu 1.2 million vari kupuwa mapirisi isu tinotenda mapirisi evanhu ndofungaiwo vanoita about 200,000 saka kozinezvi mari yatiri kuseenzesa imari iri kubva kumapartners edu akaita sepepfa naana global fund ndo mari dzatiri kuseenzesa kutitinge ndo saka ndo mishonga ichiriko ikozvinezvi
ko iro denda kana kuti chirwere chiri kukwanisa here kunge chichicontainwa tichiona kuti vanhu vari kurambawo vachikura vanga vari vadiki vachikurawo vachiita active
ndoona sekuti inini chirwere chiri kukonteinwa zvakanakanaka nekuti kana vanhu vari kumwa mushonga kutapuriranwa kunoita kushoma saka ndikuona sekuti dambudziko ratinaro rava nani pfuura zvataive nazvo nekuti chikuru ndechekuti vanhu vari kurarama here saka ndingangoti ikozinezvi vanhu vari kurarama vangangovawo vanenge vari pamushonga asi vanhu vari kurarama vanhu havasi kufa chikuru ndechekuti vanhu vararama saka ikozvino tingangoti vanhu vari kurarama ndo zvikuru izvo
vanga vari vakafanobata chigaro chemukuru wenational aids council varaymond yekeye vari parunare muharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumamwe mapepanhau bepanhau reherald rine nyaya inoti zimbabwe prisons and correctional services ine urongwa hwekurima mbanje yekutengesa kujeri rayo rekuchiredzi senzira yekuunganidza nayo mari kuitira kuti risanyanyomirira kuwaniswa mari kubva kuhomwe yehurumende bepanhau renewsday rinotiwo vachangobva kusarudzwa semumwe wevatevedzeri wemutungamiri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa amai linet karenyi vanoti vanoda kubatanidza madzimai ebato iri pamberi peurongwa hwavo hwekupinda mumaruva new zimbabwe inotiwo boka rebroadcasting authority of zimbabwe rabhana manzi yatoki vibes ichangoburwa inonzi african queen richiti haikodzeri kuridzwa pamhepo sezvo iine mazwi anonzi neboka iri zvinyadzi iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kustudio 7 tinoda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri haanei nechekuita nestudio 7 sezvo vachitaura maonero avo nepfungwa dzavo
makadii vashamarari vestudio 7 zvokwadzai nemufaro inoitwa maisingadi drew south africa hurumende yedu yaoma vedu wecheroisu kuti tidzokewo kumusha tinouya tichibatana nei saka tinotoona kuti kutoshandirawo vari kumusha isu tiri kuno kuzvitori nani dei vaedza kubatana vakuru vehurumende vataurirana vafambidzana pamwe chete kana kutoti vatobva havo zvitori nani pambopindawo vamwe tione kuti zvinomira sei kozi nyika yedu yatoshata chaiko ndatenda hamo
maswara sei kostudio 7 tiri kunzwa nhema dzokuti kwaihe magetsi anenge akafa mumasvingo tinoita magetsi okutenga kana vachiti michini inenge yakafa vachiti pane rimwe divi magetsi anopfuta pane rimwe divi anodzima hakusi kunyepa kwavanotiitira ikoko isu magetsi atinotenga havatipi magetsi pa2 days vakadzima magetsi voti magetsi mari yapera jusai tabaiwa nechitsotsi ichocho hurumende yenyu iyi yatikaurisa takaura tinoita magetsi okutenga ndufu tinochemera mumarima kuzvipatara hakuna kana magetsi kana mvura. Vemvura vanoda kutipa mvura chose. Asi nhamo yavo ndeyekuti mishini unopomba unenge wakavharirwa magetsi hauchapombi. Hakusi kuti kanzuro yakashata. Sesa yaipa.
Makadii kustudio 7 unoone ndimarimo South Africa. Kanzuro rataita muZimbabwe ndiro yekuti tiri kutongwa nevanhu vasina hanywa nevanhu. Ende vasinei nekuti vanhu vararama sei, vanhu vadyei, vanhu varara sei, vanhu vaenda kuzvikoro here, havana, they are not concerned at all nekuti vanhu vanorarama sei.
Hamukasei vashamariri vestudio 7. Aiwa, da kukutendai nenhau dzamunotipa, nhau dzechokwadi chaidzo. Ndambotaura nenhamo yatinayo munyika munomunyika yeZimbabwe. Nenzo dzikulani mhlanga. Munyika mutatambura vedzi. Dai ndangagwangabvuma dhaluku. Ambotaurirana navachamisa. Nekuti ruzhinji reZimbabwe ratambura. Chereo vanomusapota vacho vanhu vanomusapota. Vakutochemawo futi. Autochemawo takafanana. Vachitodimba kuti dai ini mutori nani. Hamuna kuisa X kwaari. Izvi zvikutovadzira nokuti tisi takaisa isi vakomana. Ndangagangobvuma dhalo kuchete zvinozofamba munyika.
Ndinotenda nechirongwa chenyu ichi. Pane nyaya yematicha iyo yavaroda kustrike iyo. Nyaya iri very sensitive. Dai hurumende yaita kuti vapihwe masalaries avo nemaUS. Nekuti vakwanisa kurarama zviri nani nokuti izvozvo takada kukombera RTGS ndizvionenge zvinenge zvimushanda zvakanaka. Ipapapo hurumende ngaingogadzirisa kuti vapiwawo salari yavo nemaUS nokuti kana panokwirawo zvinhu zvinenge zvichingoenderanawo vararame zvakanaka ndo vari kusimudza nyika yedu iyi nevana ndomafuture president vavari kuticha vachivavo. Ipapapo ndo pandangoti tingobatsirana napo ipapo. Tini tina chijonga kuno kuDurban.
Chekutanga ndinomukwazisa vestudio 7, vana mukoma Jonga, vana Blessing, vana mukoma Tanonoka, vana Choto, kunoti munotipa nhau dzakanaka. Inhau dzinofadza, inhau dzinomashoko anozika kuti mashoko anotaurwa ngechokwadi. Hakuna mashoko emanyepo, mashoko chaiwo chaiwo kuziswa munotaura nhau dzingi dzinotifadza. Ndiri kutaura ngenyaya yekuno kumusha kwedu kuZimbabwe. Yashungurudza. Tengo yadhura zvisingaiti. Peturi yakutengeswa ngeblack market 35 bond. Tarwadziwa. Taida kutiwo mashoko endinotaura anaya kudopa studio 7. Mota dzakubarira makonzo varume ava vashaisha nyika. Dai mapurezidenda aya vaigonawo kutauriranawo nemukomana wechidiki kuti zviro zvione kufamba zvakanaka because mari yacho haichashandi. Takaenda mushop yekwa OK nyama $20 bond. Saka zviro zvarwadza. Tarwadziwa. Nyika yaora, nyika yaora, nyika yaora. Yoda mari. Ndatenda.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko kuno kustudio 7 muchitudzawo pfungwa dzenyu. Yeukai kuti mashoko aya hanei nechekuita nestudio 7 uye tinokukokai kuti mutumirewo mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vashoropodza kurwiswa nemauto nemuvhuro kwevanhu vairatidzira muSudan, izvo zvakaparadza vanhu vairatidzira vari muKhartoum zvakauraya kana kukuvadza vanhu vakawanda. Mumhanyi ane mukurumbira uye iri nyanzvi yakahwinha kaviri kuOlympic, Caster Semenya wekuSouth Africa ambobvumidzwa kukwikwidza zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro rekuSwitzerland wekuti sangano reInternational Association of Athletics Federation rimbosendeka mutemo waro kusvika rapadivi raro mudare redzimhosva. Vakuru muhurumende yeAmerica vatenda kuVoice of America kuti ichokwadi kuti kune mumwe mukadzi aive murume zvakare uyo angari muusungwa pasi peboka rinoona nezvekupinda nekubuda muAmerica akashaya musi wa 1 Chikumi mushure mekunge amborapwa chipfuwa chake mazuva mana asati ashaya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nezve kushanya kwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuBritain kwemazuva maviri. VaTrump nemudzimai wavo amai Melania pamwe nevana vavo vakasvika kuBuckingham Palace nezuro uko vakatambirwa namambokadzi Elizabeth. Mushure vakazoitirwa mabiko naivo mambokadzi. Asi kushanya kwavaTrump hakuzi kutambirwawo nevamwe muBritain avo vari kuvapomera mhosva yekupindura munyaya dzezvematongerwo enyika eBritain. Rwendo rwavaTrump runouya panguva iyo zvinhu zvisinawo kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika muBritain nenyaya yeurongwa hwenyika iyi hwekuda kubuda muEuropean Union. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vakatozivisa kuti vachasiya basa mwedzi uno nenyaya iyi. Muchikamu chedu taita hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe uye vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama kuti tinzwewo pfungwa dzavo nezverwendo urwo.
Kushanya kwaTrump kuUnited Kingdom ndoona kwakakosha chaizvo panguva inoi kuburikidza neiyo nyaya iri kutsviriridza muBritain yeBrexit yatiri kuona vakawanda vachiti vada kuti Great Britain ibude muEuropean Union. Izvo vaTrump zvinhu zvavanofarira zvikuru nekuti vanokudza bilateral trade agreements pane kuita anonzi multinational trade deals. Saka vanoona uri mukana mukuru chaizvo kana pakaita Brexit kuti vawanikwe America ichitaurirana neGreat Britain iri yega pane kuti vataurirane neEuropean Union panyaya dzekutengeswa kwezvinhu pakati peAmerica neBritain.
Asi vamwe vanenge vachiti vaTrump vanenge vachipindirawo mune zvematongerwo enyika kuBritain ikoko zvinenge zvisingatarisirwo patsika dzeAmerica munotiwo?
VaTrump tinoona kuti munhu anotaura zviri mumwoyo wake asina kumbonyara. Tinoona kuti iye anokukidzana neavo vatingati vari kuleft wing zvikuru sei naivo meya vemuLondon. Vanhu vanoonekwa navaTrump vari vanhu vari kuleft wing, saka vaTrump vanotsoropodza nokuita saivavo asi vachikurudzira vanhu vari kuright wing vanokurudzira zvenationalism vakaita sana Nigel Farage kana kuti Boris Johnson vari vatungamiriri vanofungira kuti vachabatsira America pakukurukura nyaya dzematrade deals uyezve pakusanganisa nyaya dzematongerwo enyika pakati peUK neAmerica.
VaTrump vari kutarisirwawo kuzoenda pamuzinda weBritain panumber 10 Downing Street. Asi takaona kuti rwendo rwavo rwavakamboenda kuBritain vanhu vakaratidzira. Tingatarisira zvimwe chete here izvo?
Haicho chokwadi chaizvo zvekuti tinoona kuti vanhu vemuLondon vacharatidzira zvekare nekuti takamboona chibharuma chakafuridzwa cheorange chakapiwa mvumo kuti chisumudzwe nameya wemuLondon uyo watinoona kuti navaTrump havaonane munyaya dzematongerwo enyika. Saka ndinoona kuti vanhu vari kuleft wing yezvematongerwo enyika vacharatidzira zvekare pachaenda vaTrump kunumber 10 Downing Street.
Matauroo panyaya yeukama hweBritain neAmerica, tingaonawo here kushanya kwaveko kuchisimudza nyaya dzekutengeserana kwenyika mbiri idzi?
Kushanya kwavoko tinoona kuti kuchasimudzira ukama hweAmerica neUnited Kingdom panyaya dzetrade. Ndokunge kana Brexit ichinge yaitika nekuti vaTrump ndo yauya nesimudzira nekuti vanoda kuti nyika dzive dzinozvimirira dzega dzega dzive neiye yatinotiwa nationalism. Ende zvekare United Kingdom neAmerica zvagara zvine ukama hwakasimba mungave munyaya dzezvesecurity nenyaya dzetrade.
zvimwe zvamungatarisirawo zvingawanikwa kubva mukushanya kwavatrumpu zvi
zvimwe zvataiona zvichiitika ndezvekuti ivo veright wing or nationalist political parties vachasimbiswa zvikuru nekushanya kwavatrump pakurwisa kuti Great Britain ibude mueuropean union.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vachawasi mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kambo nguva yekuroora kubva kuna mushaka Bob Prime Abraham Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare kuramwa mabasa kwevarayiridzi kuchitungamirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kunopinda muzuva repiri nhasi sangano reNational AIDS Council rinoti kushaya simba kwemari yemunyika yeRTGS zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica pakaderedza mari yarinowana kubva kumutero weAIDS levy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Ntungamiri Nkomo.